Kushandira basa muna mei zano vrwa zikoro ati kufura zikoro second term nyinge taa mira basa
zichemo zianyu nde zipi
zichemo zetu zinosanasila raw allowance kuti mafia wani raw allowance ya kawanda salari yedu kuti ikwile kudarika poverty that term line tazanyia kuruwa kuti watisha asa raw wende kushunguru kwa arba basa wa shandi za kanaka tazanyia lizi kuti maticha hapo mre kuenda ku vacation lizi wa singa shunguru zene kuti wabadarwe wa arba sad lizi
maticha arikuruwa nani
Nivanorowa nje matongero enyika mumare mishama vanogara kunyanya vanhu vebato rezanpf ndo vari kunyanya shungurudza maticha nemakiyoni nemamwe akapondwa nemamwe akatotiza mabasa.
Bazi rezvedzidzo hapana zvarakamboita here nenyaya iyi?
Hapana chatichaitwa nguva yose iyi. Takatombovaendesa kuZimbabwe Human Rights Commission uko kune gwaro rakaburitswa rakaendeswa kupati yezanpf nebazi redzidzo. Havasati vapindura panyaya yatakavapomera tutarisa kutozoenda zvakare kumatare.
Maita musangano nhasi evanoshanda munyaya dzezvedzidzo mabvumirana here kurega basa mese mese?
Tawirirana kurega basa muna mei, tawirirana zvakare kuti tichaita March musi wa27 March tichienda kwa president kuofisi kwa president zvizvo vamunoziva macivil servant apasi peoffice of the president tichinopa zvinyunyuto zvedu. March ichatanga nawo pakati pa 1 kusvika na 2 pm tichinopa zvinyunyuto zvedu nenotisi yekuti tichazenge tichizoenda pastrike kuvhurwa kwezvikoro muna mei panotanga second term.
Makapedzisira kutaura nehurumende rini nezvese izvi zvinokunetsai uye vakati chii?
Tinogara tichitaura navo zuro chaiye taendesa mamwe mapepa ezvinyunyuto. Tinogara tichitaura navo asi vanhu vanoisa zvimiti munzeve, hapana chavari kuteerera chatinoita. Asi tinoona kuti kana vanhu vatomboramwa mabasa zvaita manesi zvaita madhokta ndopavanotanga kuda kutirimuka kuti vamanyamani vagadzirise saka language yavanotonzwisa ndiyo iyi yekuti tirege kuenda kubasa.